musangano waitwa nhasi wapindwa nevatungamiri vevadzidzi vezvikoro zvepamusoro vachida kuedza kunzwisisa zvinoreva gwaro redraft constitution uye nekubuda neposition yekuti vangavhote yes kana kuti no musi wa 16 March zuva rereferendum. Musangano uyu wabata-bata zvakati wandei asi zvikuru zvabuda mumusangano ndezvekuti vadzidzi havasi kufara zvakanyanya nebumbiro ratiri kupiwa nevecopac. Taita opinion survey yarivhila kuti 64% of the students are not happy and they will vote no. 7% they will not attempt to vote at all. Saka patazosangana masikati anaya nevakuru vekukopak vamonzora. Tanga tiri kuedza kunzwisisa gwaro iri tichivapawo zvichemo zvedu nemibvunzo yatinayo semastudents. Tasanganawo zvakare navaRaymond Majongwe vanga vachitsumudzawo nhunha dzavo kuti sei vachifunga kuti mastudents vanofanira kuvhota vachiti no pareferendum.
Zvii chaizvo zvamuri kuti izvi hamuna kuwirira nazvo?
Chokutanga tatanga kutarisa gwaro iri sevana vechikoro tikaona kuti gwaro iri rinoita nangati window dress kodzero dzinopuwa kuvana vechikoro. So muenzaniso zvinonzi vane right to education asi pamberi pacho pobva panzi subject to the available resources kureva kuti hurumende inogona kungoramba kuzadzikisa kodzero idzi ichiti hatina mari. Chechipiri tatarisa gwaro iri sevana vane vabereki vanoshanda vazhinji vacho semacivil servants tikaona kuti gwaro iri harisi kuashuwa macivil servants kuti vachawana right to a living wage. Rungonzi macivil servants nevamwe vashandi vese vane a right to a fair and reasonable wage. What is a fair and reasonable wage?
Zvii zvamasunga imi sevamiriri zvamuchanopa kunhengo dzenyu?
Zvasungwa panapa zvasungwa zvichienderana nekuti vanhu vanga vachibva kubato ripi revadzidzi. Musangano unowu chekutanga wanga usiri wokungobudisa chisungo chekuti hongu kana kuti kwete. Vatu vanga varoda kuti vanhu vanzwisise dokumendi nekuwanawo tsananguro kukopak kuti vazokwanisa kutsanangurirawo vamwe vavo. Asi pamapato anga aripo ari mashanu evadzidzi, maviri acho auya achitoti isu tichavhota tichiti kwete musi wa 16. Mamwe matatu aya ati vachiri muhurukuro nevanhu vavo dzimwe dzichaitwa musi weSaturday. Asi kutanga svondo rinouya vanenge vaane position yekwete kana kuti hongu yavachafamba vachiudza vamwe vavo.